mazana nemazana evanhu aungana mucheche Anglican Cathedral muHarare nhasi vachirangarira upenyu hwavachavhunduka avo vakashaya nechishanu mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vaudza chita chevanhu ichi kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekushayika kwakaita vachavhunduka sezvo vanga vari jena murebvu mubato ravo.
We were favored in the MDC when he joined us and provided wise counsel to us. We find him to be a generous reservoir of knowledge, experience and wisdom which he shared effortlessly. At our last Congress, we appointed him the chair of the Guardian Council, essentially a council of elders. Its mandate is to provide guidance and counsel to the party and its leadership. He was generous and patient, using his strength of character and humility to great effect. While Chavunduka family has lost a father, we in the MDC share their grief as we have also lost a guiding light. Nevertheless, we are grateful for the work that he has done, with the continuous to live on even as he was departed from this world. He always advised us in the party of great virtues of transformational leadership, that an organization must be able to grow and renew, that it must have the capacity to have perpetual succession and outlive the individuals who constitute it by generating new leaders. Therefore, while we have lost a great champion, we should apply all these life learnings lessons.
Mukuru wecheche Anglican muHarare, Bishop Chad Gandia, vatiwo vachavhunduka vanga vari nhengo yakashanda zvikuru mukusimudzirwa kwechechi yavo pamwe nenyaya dzematongerwo enyika nefundo munyika.
The world is poorer for this loss. He had much to give, and he was a kind of symbol of the life of the wider community. Each one of us in some way identifies with his work. I cannot do justice to the achievements of Professor Chavunduka. That he was a well-known academic cannot be doubted.
Ataura akamirira mhuri vaJames Chavunduka vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
I should also mention that while we're mourning my father today, we're also mourning the loss of my dear uncle Joe Kachingwe, who passed away on Saturday. So it looks like 2013 has started off as a double tragedy as well. So I want to say his may both their souls rest in peace.
Vanhu vapinda church service iyi vanosanganisira vatevedzeri vemutungamiri wehurumende vaArthur Mutambara namuzvare Tokozani Kupe, gurukota rezvemari vaTendai Biti, gurukota rinoona nezvebumbiro nemabasa eparamende vaEric Matinenga, murongi wemisangano muMDCT vaNelson Chamisa, Vice Chancellor weWomen's University Amai Hope Sadza, vakamboshanda navachavhunduka paUZ Professor George Kahari nevamwe. Vachavhunduka vakaberekwa musi wa16 Nyamavhuvhu muna 1931 kuPenhalonga, uye ndeumwe wevamwe vakavamba MDC muna 1999. Mushure mekupedza zvidzidzo zvavo zveO-level, vachavhunduka vakadzidzira zvekurima ndokuzonoshanda semurimisi kumusengezi munharaunda yeChegutu, uko kwavakazosangana nemudzimai wavo Rachel. Vakazosiya basa vakaenda kuUniversity of Rhodesia and Nyasaland yave kunzi UZ, kwavakanga vava kushanda vari muchikamu chesociology. Vachavhunduka vakaitawo zvidzidzo zvesociology kuAmerica pamwe nekuBritain, uye vakave Vice Chancellor weUniversity of Zimbabwe kubva muna 1992 kusvika muna 1996 vachitora basa rakanga rasiyiwa naProfesa Walter Kamba, munhu mutema wokutanga kutungamira chikoro ichi. Vachavhunduka vakasiya basa rekutungamirira UZ vachiti paive nevanhu vezvematongerwo enyika vakanga vopindira mukufambiswa kwemabasa epachikoro ichi, izvo vakati zvakanga zvovhiringidza mashandiro avo akanaka. Vachavhunduka vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association, kana kuti ZINATA. Vachavhunduka vakatanga nyaya dzezvematongerwo enyika muna 1968 pavakasarudzwa kuva mutungamiri webato reNational People's Union, iro rakaumbwa mushure mekunge mapato eZANU neZAPU arambidzwa nehurumende yava Ian Smith muna 1964. Vakapindawo misangano yakawanda yakazopedzisira yaunza kuzvitonga kuzere munyika, yakaita seGeneva Conference yakaitwa muna 1976. Muna 1977 vachavhunduka vakasungwa nehurumende yavaSmith kumarondera vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anovhiringa runyararo munyika pamusangano une chekuita nezvematongerwo enyika. Pakavambwa MDC muna 1999, vachavhunduka ndivo vakadomwa kuve nhengo yekomiti yepamusoro yebato iri yeNational Executive vari munyori anoona nezvevatungamiri vechivanhu, kana kuti traditional leaders. Pavakazofa nechishanu vachavhunduka vanga vari sachigaro wekomiti yana Jena Murebvu kana kuti Gardens Council muMDCT. Vakatarisirwa kuradzikwa kwaRusape mangwana uye vasiya mudzimai Rachel nevana vashanu vanoti Davis, Gladys, Allison, Michael naTandiwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.